manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera ndira 7 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nyaya yegwaro rekutarwa kwematunhu rakasvitswa kuparamende nezuro yosimudza mutauro munyika. Bazi rezveutano rinoti rakagadzirira kurwisana nedenda reCOVID-19 kana rakasimuka zvakasimba munyika. Nengwe yebato reRepublican Party muAmerica vaKevin McCarthy vanosarudzwa kuve mutauriri weparamende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gwaro rekutarwa kwematunhu rakasvitswa kuparamende nezuro rasimudza mutauro wakanyanya munyika, vanhu vachipa maonero avo akasiyana-siyana. Vamwe vanoti gwaro iri rakaumbwa neZimbabwe Electoral Commission kuti ringe richitsigira bato riri kutonga reZANU-PF. Gwaro iri rinonziwo zvakare riri kutorera mapato anopikisa mukana wekuti anga achikunda mumatunhu agara achikunda sezvo mamwe matunhu akapatsanurwa. Mumwe wevanhu vane muono uyu mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Urayai Zembe. Ngatinzwei vachipa pfungwa dzavo.
Harare South Constituency iripo nhasi iyi. Gwaro iri rekuti ichapwanywa pobuda maconstituency matatu anoti Churu, Hunyani neHarare South. Tinozoona zvekuti Member of Parliament uripo iko zvino ndowezanu-PF. Saka nharaunda idzi dzava nhatu dzabuda munharaunda imwe dzinenge dziine vatsigiri veZANU-PF varipo iko zvino. Saka maconstituency apiwa kuZANU-PF maviri awo. Tikatarisa kune rimwe divi tichaona kuti Citizens Coalition for Change iko zvino ine maconstituency maviri anoti Warren Park neKambuzuma. Gwaro iri riri kuti awo anofanirwa kudzimwa akadzimwa. Zvinoreva kuti aenda kuZANU-PF ndo ava kunzi Churu neHunyani. Asi vatsigiri vagara vachingova muHarare South. Saka mune mabuda maconstituency mangani? Matatu.
Sei madaro, Dr. Zembe?
Hukiribidi hwokubatanidza nokupwanya nharaunda huchakanganisa vagari zvikuru vomumadhorobheni. Nokuti tikatora mucherechedzo iwoyo weKambuzuma neWarren Park, zvoreva kuti nzwi ravo tichitarisa vamiririri kunharaunda yekudare reparamendi rinenge raderera risisina kusimba, sezvo richibvutwa kubva kunharaunda idzodzi.
Saka zvinogadziriswa sei izvi?
Dai zvichibvira gwaro iri raifanirwa kuti risaitiwa. Zviri mariri izvi zvinotounze bope rakanyanya. Hazvisi zvinhu zvakanaka zvachose. Zvaitofanirwa kuti gwaro iro riri risabvumidzwa kuti riitwe, nekuti pane gunun'uno hurusa ichaitika. Hameno tichaona hedu hurukuro dzinenge dzichaitwa mudare reparamendi kana rozokurukurwa nemagumo acho. Asi haa, mamvemve zvinhu hazvina kuitwa zvakanaka izvi.
Vanga vari mutungamiri webato rinopikisa Democratic Party, Dr. Urayai Zembe, vari parunare muHarare neStudio 7. Asi nhengo yeZANU-PF, Dr. Simba Mavhaza, vari kuBritain, vanoti aya manyepo kuti gwaro iri riri kutsigira ZANU-PF, vachiti bato ravo riri kutochemawo sezviri kuitwa nemamwe mapato asiri kuritambira.
Upenyu hwevanhu vese chinhu chinoratidza kuti pane chinobviswa pauri kana chinowedzerwa hazvifadzi munhu wese. Chekutanga ndechekuti veZANU-PF vane nzvimbo dzavari kutonyunyuta zvikuru, vakatokumbira mutungamiri wehurumende, mutungamiri wenyika kuti arambe kutambira bepa remiganhu iri. Chikonzero chavo ndechekuti dzimwe nzvimbo dzaisanganisa maguta nemaruva dzakaganhurwa, zvoreva kuti vazhinji vanovhotera ZANU-PF vanoonekwa kumaruva, asi maruva yakatorwa akaiswa mumaguta. Senzvimbo diki dzakaita seshurugwi, dzakaita semutoko, pane kunyunyuta kuripo. Saka pabviswa ipapo varipo vasingafari kuti mabvisirei. Asi tikada kuteerera munhu wese tikati apa hatibvise, inovhuyiwa haivhuyiwe, hakuna kwatingasvika. Hongu dambudziko riripo, kune nzvimbo dzakanyanya kurerekera kunge zvinoita kunge dziri kusarudza munhu mumwe chete. Hakuna basa rakaoma pasi pano sebasa rekuganhura, sebasa rekuenzanisa. Nekuti paunoenzanisa pane pamwe panobviswa zvavanga unazvo, pagopiwa vanga vasina, pamwewo panobvisirwa vasina, vagosara vasina zvachose.
Saka zvinogadziriswa sei izvi?
Tiri kuona vaZANU-PF vakawanda vari kunyunyuta, vamwe vakutodaidzira kuti zeki inenge yatengwa neCCC. Apa tikuona veCCC vari kunyunyuta vachiti zeki ndeyeZANU. Zeki ndo yasara yaapakati, iri kuitwa sukunasai akava akava, madirativa ange mukukanyiswa mugango ravari remisanganiswa yemapato. Asi chatinoona ndechekuti pakupedzesera zvinofanira kuti zviendeke, zvinofanira kuitwa. Tinofanira kukura, tinofanira kudzidza kutambira zvarongwa nenyanzvi, nekuti hatisi nyanzvi munyaya dzemiganhu. VeZeti ndo vane chikwata chenyanzvi dzinoziva nyaya dzemiganhu.
Vanga vari nhengo yebato reZANU-PF, Dr. Simba Mavhaza, vari parunare kuBritain neStudio 7. Zvichakadaro, mapurisa anoti ari kuferefeta vhidhiyo riri kutenderera pamadande mutande revanhu vari kunzi nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change vari kurohwa kuMurehwa North, nevanofungidzirwa kuti inhengo dzeZANU-PF munyaya dzemhirizhonga yezvematongerwo enyika. Bazi rezveutano rinoti rakagadzirira zvakakwana kurwisana nedenda reCOVID-19 kana rakada kusimuka zvakare sezvave kuitika kune dzimwe nyika. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti nyika ine nhomba dzakakwana uye vashandi vebazi ravo havana kumira kubaya vanhu nhomba yekudzivirira utachiwana hunokonzera denda iri. VaMujiri vanotiwo urongwa hwakaparurwa nebazi ravo kubva musi wa1 zvita kusvika musi wa31 zvita wekukurudzira veruzhinji kubayiwa nhomba wakafamba zvakanaka chose, uye veruzhinji vakabayiwa nhomba munguva iyi. COVID-19 inonzi iri kukwira mune dzimwe nyika dzinosanganisira China neAmerica. Ngatinzwei VaMujiri vachitsanangura.
Tikati zvakafamba zvakanaka, uye pane zvino bazi rehutano atingati mateams avo vari kurachibaya nhomba nekukurudzira kuti vanhu vako naizvozvo zvakaika ine yatingati plenty of vaccine doses pane zvino.
Tinoonawo kuti denda reCOVID-19 mune dzimwe nyika riri kunzi riri kusimuka. Ndezvipiwo zviri kuitwa nebazi rezveutano muZimbabwe kuyeuchidza veruzhinji pamwe nekudzivirira denda irori?
Tingati izvo hurumende yedu iri kuita kana kuti put in place kana kuimplimenta zvatingati kuimplimenta zvinhu zvavari kusimbaradza especially patingati matitan of screening maport of edu zvichienderana netecovid-19 seinstrument yedu inosamariza zvose kuti vose vashanyi nevanomuno vanofanira kunge vachibayiwa neavo vanoti vezepcr test done before out if their test is negative. Kwozoita kuri kukurudzirwa mamezures aunoziva yatingati public health and social measures nekuti vanhu vanofanira kugoke nesipo munzira inomhanya nekuramba vachiita sanitization nekupfekawo mamaski mucrowded nemua places transport government zvakare iri kuti hatingati kuchirungu strengthening case management kuti mafacilities edu ese ave nemaoxygen supplies mamedicines required for supportive care oso identified positive that required treatment hurumendewo iri kuramba vachiita continue hatingati continue assess monitor mamiriro hatingati town mazuva ose guided by the board and the global data kuti vange vachizokwanisa kureact time nes and also science driven adjustment manova response whenever necessary.
Kuuyawo nyaya yekuti zvikoro zvave kuvhurwa ndo dzimwe nguva dzinonzi dzinopararira denda irori recovid-19 kana utachiwana hwecovid-19 matanho apa ari kutorwawo nebazi renyu panyaya idzi dzezvikoro.
Bazi rezvikoro nebazi reutare vagara vachihendemiglove vaishanda pamwe chete nenyaya yekudzivirira zvirwere zvose zvinange zvichibata vana. Saka naizvozvo kana takabatisa covid zvakare nokudzokera zvepokuti vana vanofanira kunge vachidi vaifanira kubayiwa vabayiwa here kwozoitawo akati masocial measures aya vachidzidziswa kugeza maoko okusanitaiza kupfekwa mamaski muzvikoro imomo zvatanga tichingoita kubva ichatanga covid kusvika ezvinezvi although vanhu vanga varelaxa zvavo asi vanhu vari ngorimaindwa kuti vagare vachitarisira izvozvo.
Vanga vari mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vari parunare muHarare nestudio 7. Nengwe bato rinopikisa muAmerica reRepublican Party vaKevin McCarthy vazodomwa kuve mutauriri wedare reparamende reUS House of Representatives mushure mekukundikana kuwana chigaro ichi musarudzo dzinokwana kuita 14 dzavhotwa nenhengo dzedare iri. VaMcCarthy vanomirira California mudare iri uye vazokwanisa kuwana mavhoti anodiwa mukuvhotwa kwaitwa ke15 mambakwedza. Bato ravaMcCarthy ndiro rine nhengo dzakawanda mudare repasi iri dzinosvika 222 kana kuti 222 asi vakanga vasingakwanisi kuwana mavhoti anodiwa anoita 217 nekuda kwekuti dzimwe nhengo 20 dzebato ravo dzakanga dzisingavavhoteri sezvo dzaifunga kuti vakanga vasina kukodzera kutora chigaro ichi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vaburitsa gwaro rekukorokotedza vaMcCarthy vachiti vakagadzirira kushanda nenhengo dzebato reRepublican Party pavanokwanisa uye vavhoti vakaratidza pachena kuti vebato reRepublican Party vakagadzirira kushandawo navo. Asi vanotungamira nhengo dzebato reDemocratic Party mudare reSenate vaChuck Schumer vayambira kuburikidza negwaro ravaburitsa kuti kusarudzwa kwavaMcCarthy kunogona kushusha vanhu vemuAmerica.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reEuropean Union rinoti rakatyamadzwa zvichitevera kuurayiwa kwevarume vaviri nehurumende yeIran vachipomerwa mhosva yekuuraya mumwe mubuto munguva dzekuratidzira kwakasimudzwa nekushaya kwemumwe mudzimai wechidiki ari muusungwa. Makateerera ku Studio 7 tiri mu Washington DC. Zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa namablas mushanganya uye westudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous mushanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka. Tino hurukuro na mufundisi Pastor Rebecca Makai ve Sangano Repraise Covenant International Church imo muno muAmerica. Mufundisi Makai, mungati tsananguriro here kuti mabasa api amuri kubata panyaya yekubatsira madzimai nevanasikana kuZimbabwe nepasi rose?
Ngati tiri kubatsira vana nherera vaya vanenge vakasiiwa nevabereki vari kungowanikwa vari mwana mudiki but anenge achitungamirira mhuri pamwe ane 10 years oita tuvana tudiki tumunin'ina tuvanin'ina and ndiye anenge ari responsible zvese kunosakura kuti awane mari dzechikafu nekuchengeta vana. Ndo nherera dzatinotarisa idzodzo toona kuti tinovafundisa vari ikoko vatinokumbira kuti vamirewo sevabereki kuona vana ivavo vachivavigirawo chikafu nekuramba vachiona kuti vane kudya vakachengeteka uye kuti havasi kuabhuswa here chimwe chinangwa chatinacho soro peorganization inonzi Mother Heart mwoyo wamai yatakatanga tichivavarira kuti vana vanenge vasiiwa vaya nevabereki vasavese vosiiwa vana vaya vari vadiki vana ava vari kuwanikwa vachinorima muminda kuti variritire vanin'ina vavo vari kuwanikwa vana ava vachimanikidzwa pavarume mazirume makuru vana ava vari kutambudzika vachida kuti variritire vanin'ina saka ndo vana vatinobatsira ivavo kana tavawana tine vafundisi vatoshanda navo kuZimbabwe vanobatsira vana vakadaro vachivatengera mbatya nekuona kuti vana ava vane chikafu uye kuti vakachengeteka havasi kuabhuswa.
Mungati muri kuvabatsira sei vana ava?
Because tinotumira mari. Tine vanhu South Africa vanoti vigira magrocery akati chipei saka tinovatumira mari yedu from here kuenda kuSouth Africa mbuya nemarori zvinenge zvakatopekwa kugara mahampa zvachoni chikafu vozoenda vanofamba chitendera maplaces avanosvika vanenge vane maadresses vanofamba vanosvika kunana Mutare vanosvika kunana Chivhu mafundisi atinavowo vane kamotikaro kavanako kavanongoshandisawo kana vachinge vachikwanisawo kuenda kure vakaita sana muzarabani nekudi kuitira cost yefuel kana vakatakura zvinhu.
Imi munozoziva sei kuti avo vamunenge mapa rubatsiro urwu vari kuriwana nekuti vazhinji havasi kubatsira nekuti vari kuti ivo mari dzavo dziri kuwanikwa dzisingashandiswe izvo zvavanenge vachida?
Nemurava kuti tiri maZimbabwe nzika tinouya kumusha tinoona tinotofambawo kana tauya tinotomeka sure kuti tinosvikawo tichiona vana vacho tichiona zviri kuita sei saka kana tauya kuno kutenge tiziya zviriko kumusha uyewo vanhu vanozva kuti tinewo dzimweni dzenguva tine vanhu vanotibatsirawo kuti tiwane tonga mari idzodzo saka tinotora mapicha nekuti mapicha vanoitawo kuti kana kuine vamwe vanenge vachitibatsirawo kuno vakaonawo mapicha iwayo vanogutsikana kuti basa riri kubatwa saka kana mahamba asvika chikafu chasvika kana dzingava mbatya vanotumirawo mifananidzo uye vanotorawo zvividhiyo zvimavhidhiyo zvidiki diki vachivatendera vana ava kuti vataure kuti zviri kumira sei vari kuenda kuchikoro here kuri kudiwa mari yechikoro here zvakamira sei.
Zvii zvamungakurudzire imwe mhuri yeZimbabwe?
Ini ndinofunga kuti kubatana pamwe chete ndochinhu chiri kunyanya kukanganisa mhuri yeZimbabwe. Mhuri yeZimbabwe inoda kudzidza kubatana. Madzimai akabatana nune simba mukubata. Tiri vanhu kuti togara tichingofungirana ndokupirwa mari ndikangoda ukangoda mukada kuita project wangu takudyirwa mari takutodyirwa mari aiwa batanai toisa zvinhu munzvimbo atina accountability measure yekuti zvinhu zvinenge zvichionekwa kuti zviri kufamba sei, chii chiri kuitika.
Asi zviri nyore here kuti vanhu vavimbike iwo mukore uno wa2023?
Zviri nyore kana vanhu vachida, but dambudziko ratinaro ndiri kutaura kuti tine dambudziko muZimbabwe reti vanhu vanotadza kubatana nekuti they cannot trust each other. Vari kutadza kuvimbisana kuva vanhu vanovimbikirwa kana kuti tikatumira mari iri kushandiswa zvakanaka. Ende zvechokwadiwo pane uchapupo kuti tumirwewo nevanhu vari kubva kuno kudiaspora kuti zvinhu vanhu vabatsirike, dziri kuabhuswa, dziri kushandiswa zvisiri izvo. Saka zviri kudiscarajawo zvechokwadi. Vari kuno vanodiscarajekawo, vari koko kumushawo vakaona zvinhu zvakadarowo vanodiscarajekawo zvakare. Asi vanhu vakakwanisa kubatsirana pamwe chete vachivimbana zvinhu zvinofamba.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tinokupai chirongwa cheupenyu hwedu chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Tichienderera mberi nehurukuro yedu naIshe Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin. Nhasi tichitaura nezvetsika dzechivanhu dzinoteverwa mudunhu ravo. Todzoka kutsika dzemudunhu renyu, Ishe Nembire. Tinozwa kuti kana kuchiradzikwa munhu kune divi rinofanakiswa musoro wemufi. Mungatiudza pamusoro penyaya
iyi? Isu tine tsika dzedu dzemaradzikiro atinoita munhu kana achinge afa. Machawa vane tsika dzavo dzavanoradzika nadzo munhu kana achinge afa. Mangu munyika maMambo Nembire, munyika yegorekore yemaZezuru, hakuna munhu anoradzikwa musoro wakatsemuka, ingava wakatafa kuchamhembe kana kumavirira kana munhu wese musoro wanoradzikwa munyika yaMambo Nembire unotarisa kumabvazuva. Ndokwaunotarisa, ndotsika dzedu ndomaradzikira atinoita munhu. Uyezve tine nguva yekuti tinoburitsa munhu kuti taakunoviga. Kana nguva yakwana yegumi nembiri yatingati 12 o'clock, hapachisina munhu achabuda, tinotozotanga na 2 o'clock. Kana makanyatsozvicherechedza kashoma kunzwa kuti munhu azvarwa nenguva ya 12 o'clock achibuda mudumbu raamai, kashoma zvinangoitika asi hatisandazvinzwa. Izvozvo mucherechedzo wetsika dzatinongosvisvitidza kuti hatidi vanhu vanovigwa vakatarisa misoro yavo kumabetero, munhu wese kumabvazuva.
Zvakaita zvakadaro pane zvazvinokanganisa here kana zvazvinonzi zvinoyera? Chii chinoyera pakudaro?
Zvinokanganisa makuna kuna zvinoyera. Itsika yatisingakurudzire zvinotikanganisira zvakawandisa, kunaya kwemvura, maguta, makonye, kusaita zvinhu zvakanaka munyika, mhepo, dutu mupengo, zvese izvozvo zvinokanganisa. Vajonga kandemiri, handingade kutaura zvakawanda. Tsika dzechishanu, tsika dzediso dziripo dzinoshanda, zvemandorokwati chaizvo dziripo.
Toti munhu atyora mhiko iyoyi, mutongo upi waanorangwa nawo?
Zvinoenderana nenzvimbo nenzvimbo. Kana munhu atyora mhiko iyoyo asi kashoma, nokuti kana mangu mudunhu mutemo uriko ndokuti kana taita rufu, taita ndufu mudunhu rasabhuku, sabhuku ndiye anonongedzera rinda. Kana iyoyo varidzi vemufi vane nzvimbo vanotaura sabhuku onongedzera, zvogozivikana kuti aa munhu yanoibwa akadai. Zvingatozongoitika kana anigwa zvatisingazivi. Uyezve mwana mubiki anoigwa mubani munoyerera mvura, munotonhorera, ndemunocherwa guva rake, oiswa muhari, ofushirwa mubani. Ndozvatoita kwedu. Kana munhu achinge atadzawo, tine mirango yakati wandei. Anoita nhenda murandu pamwe yehuku, mbudzi, hwai, zvichingokwirawo zvakadaro. Pamwe unongomutiwo bodo, tsika dzedu madzityora hazvifaniri kudaro. Asi aya haangoenda akadaro. Makuna kuna majonga ajonga kandemiri anotoda nhenda murandu, nekuti isisi tine mhondoro nemashipiri edu kwatinozonoturawo kuti muno tetisionekwe muno maitwa makuna kuna mhondoro dzotitaurira kuti huripwa mahufambisa zvakadini toendesa huripwa ihwohwo kwavari mombe yobayiwa kana mombe yabayiwa ropa raene rinoenda pasi pasi rochururuka pasi somuhacha iyeye uya kumamheru yofushira ropa riye takuita chivanhu chedu tichinomberera kuti nyika iye nemagarikwa ndotsika dzedizvo.
Aiwa, ndinotenda zvikuru Changamire nembiri kuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu.
Ndatenda mukanya, ngatiwambei tichitaura tichitwasanudza chivanhu chedu aita mukaro. Tinotenda asi zuva ndorakanyanyiso.
Tinotenda Ishe Nembire. Iye zvino totarisa nhau dzemitambo. Musika wekutanga wekutsvaka vatambi vatsva uri kuenderera mberi muzvikwata zvenhabvu. Ngatinzwei Michael Kariati achitipa nyaya iyi.
Musika uyu watanga wakatonhora sezvo zvikwata zvishoma shoma zviri izvo zviri mubishi rekutenga vatambi vatsva pasina manyukunyuku aiveko mwaka wapera. Kunyange Caps United iyo yakaita mukurumbira nekutenga vatambi vatsva gumi nevasere gore rimwe chete haisi kuvhunduka zvakanyanya pari zvino. Nguva ino makepekepe inoti yatora chete God Knows Murwira oyo akasiyiswa basa kuDynamos musi wa 31 zvita 2022. Mukuru weCaps United vaFarai Jere vanoti vatambi vese vachauya kumaGreen Machine vanofarira kuziva kuti kutambira chikwata chine mberi ichi kunorevei.
Pressure iri pada pama 1 because ya dhainenge ichachitwa kukurova here ndazida kukurova iDynamos ida kukurova haine ndazida kukurova ida kumukira pamuri ipapo kana katimu kangobva division kanga Caps United kanzi achikutya. This is the type of a team we are talking about. So it needs real men.
Vajere vakapedza gore rese ra2022 vachichema-chema apo vatambi vavo vaimbura mwabasa nenyaya dzemihoro yavo mugore rimwe chete iro chikwata chavo chaitatarika zvinotyisa. Asi muteveri wemakepekepe vaAdmire Mapie vanoti gore rino Caps United yakabaka moto mushure meugadzirisa dambudziko ravo remari.
Gore rino tagadzirisa zvedu. Last season taitambura tatisina financial backup yakakwana. Gore rino tagadzirisa zvedu taane mari. I think gore rino tokwanisa kutora league chaiyo.
Pari zvino Dynamos, Manica Diamonds neChesham ndizvo zvikwata chete zviri kundengendesa musika nekukumba vatambi kubva zvakavhurwa musika musi wahwandira gore rino. Chesham iri kuda kudzivirira njodzi iri kusangana nezvikwata zvakawanda zviri kubva kuDivision 1 zvodzokera ikoko mwaka iwoyo nekukundikana muPremier Soccer League. Mwaka wapera Wawa, Tenax neBlue City idzo dzaive dzichangobva kuDivision 1 dzakakundikana muPSL ndokudzokera zvekare kuDivision 1. Nekudaro murayiridzi weShesham John Nyikadzino awedzera vamwe vatambi gumi pane avo vakamubatsira kupinda muPSL aine chivimbo chekurarama kwemakore akawanda munhabvu yepamusorosoro iyi. Vamwe vevatambi ava atora kuzvikwata zvemuPSL kusanganisira Parkington Muzhau kubva kuZPC Kariba, Future Sibanda kubva kuHighlanders, tichaona Macheka naDiego Makurumidze kubva kuCaps United. Asi muongorori wemutambo wenhabvu vaWisdom Ncube vanoti zvikwata zvinofanira kungwarira kungokumba-kumba vatambi vakawandisa.
Zvinokanganisa matimu kuti ukaramba muchitenga new players pane zvakundileka combination zvinokanganisa rhythm yebhora.
Simba bhora iyo yakapindawo muPSL pamwe chete neShesham iri kutora vatambi vashoma nevashoma isingatarisire shanduko yakakurisa kuchikwata ichi. Mushure mekuraura talent chawapiwa, Simba bhora yatengawo zvekare iyo nyoni kubva kuCaps United. Simba bhora ine murairi.
Tinotenda Kariati, mutoro wedu wenhau dzemitambo ari muHarare. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Nyaya yegwaro rekutarwa kwematunhu rakasviswa kuparamende nezuro yosimudza mutauro munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonika ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muWashington DC.